chino chino kwa nafushanisa wakawanda kutukuna wama wanu walikumaruwa wasa tuambo tika mdoroba Philip Ndlovu ya mwe wanu wangewa wasa tuambo tika mdoroba rakaita sevula wayo Philip ana makore gumi uye ndo mwe wenerela makumi na tatu neshanu siri kubasiri wanaifanga Noremo Pani Foundation International
Njimadziza kuchikoro chinonzi Dzodzo ini ndinogara nagogo tiri vaviri nekuti baba naamai vakashaika fee ndinobhadharirwa Noremo Pani Foundation International ndakatanga kubhadhariwa ndiri grade 3
Zvare nomusaneke vakazvarirwa kukezi mudunhu rematerland south asi vave kugara kubritain vakanyoresa mupani sesangano rinoshanda rakazvimirira mubritain mugore ra2015 musangano iri muzvare neke vanoshandawo nezvimwe zvizvarwa zvemuzimbabwe zvitanhatu zvinogarawo kubritain Muzvare neke vanoti vakafunga kuvamba sangano rekubatsira nherera dzekumaruwa nekuti ivo semunhu akakurira kumaruwa vanoziva kushaya mikana yekusimukira kunosangana nevanhu vakadaro vachitiwo kuvaunza mudhorobha kwavakaita vana ava kuedza kuti vazive humwe upenyu husiri hwekumaruwa chete vana ava vakaendeswa kunoona nzvimbo dzakasiyana siyana dziri muguta revulawayo nedzimwe dziri pedyo Philip anoti akafadzwa nekushanyira kufire brigade uye anoti kana akura anoda kuzove mupurisa
ini kandikakura ndoda kuzove mupurisa ndichichengetedza runyararo
Chandiwe Dure ane makore gumi nematatu ekuberekwa uye ari mugrade 7 Chandiwe uyo anodzidza pachikoro chimwe chete naPhilip ari kubatsirwawo nemopane
Tinobva kushurugu ndichidzidza pachikoro chinonzi Lolo 7th Day Adventist Primary School ndinogara nagogo nekuti amai nababa vakashaya muri medu tiri vaviri ini nasisi vangu school fees yangu ndinobhadharirwa Noremo Pani Foundation International ndakatanga kubhadharirwa ndiri grade 6
Mudzidzisi pachikoro cheNdlovu Primary amai Sekai Makovere vanorumbidza basa riri kuitwa neMopani Foundation vachiti kunze kwekubhadhara mari yechikoro yevana vanoshaya ava sangano iri riri kuvatengerawo mbatya dzekupfeka
inherera vana ava vanogarana nambuya vasinavo zvavanowana saka Mopani yakavasimudzira zvakanyanya zvokuti tinoitenda zvikurusa vari kuuya mugwa zvakawanda kunze kwekubhadharwa fizi vanotengerwa mbatya dzakawanda dzekuti vanotokwanisa kupfeka vachikwanisa kuchinja vose vamwe
vana vari kubatsirwa nemopani vanobva kumaruwa akasiyana siyana munyika uye vana ava vanosarudzwa kuchitariswa kushaya kwavanoita sangano iri rinowana mari nezvimwe zvikwanisiro kubva kune mamwe masangano makambani uye vanhuwo zvavo vanobatsira nenzira dzakasiyana siyana Munguva pfupi yapfuura kambani yeEdgars yakabatsira sangano iri nechikafu pamwe nembatya dzechikoro dzevamwe vevana vari kubatsirwa nemopani ava mukuru wezvekudyidzana neveruzhinji mukambani yeEdgars vaLuke Chipepera vanoti idonzvo rekambani yavo kubatsira vanhu vanotambura
tinoita proud back to the community kana tawana uo zvatinonga tiinazvo sanhasi tauya tikazopava this charitable organization zvinhu zvatakwanisawo kuti tivape pese patinowana zvinhu zvatinokwanisa kupawo community tinozviita vanonga vati approach vanotinyorera vatinyorera isu toona kuti tine something here chekuti tivape kana tinacho tinobva tapa ipapo ndozvavakaita
vakuru vanoti chitsva chiri murutsoka kubatsira vechidiki kuti vazive humwe upenyu kuri kuitwa nemapani kunogona kubatsira kuti vazowana mimwe mikana muupenyu ndakamirira studio 7 muvulawayo ndini taurai shava